Pamaererano nemutemo uyu wekunyomba kana kuzvidza hofisi yemutungamiri wenyika, pane zvinhu zvitatu zvandingangotaura nezvazvo. Chokutanga, kubvunza mubvunzo wekuti iye mutemo wacho iwowo wakarerekerei, basa rawo nderei, nokuti kana uri baba, kana makutsvaga rukudzo necheremerera kuburikidza neshamu kana bhande kana zvibhakera, semaonero angu imi pane pamunenge mapotsa, nokuti rukudzo necheremerera zvinofanira kubuda kuburikidza nemabasa amunoita imi sababa. Takaritarisana nenyaya yatinayo semutungamiri wenyika. Haudi mutemo kuti uwane cheremerera norukudzo.
Ko, mutemo uyu wakamira seiko chaizvo? Unoita sounonetsa kunzwisisa.
Mutemo uyu, saka muri kuona nyaya zhinji kumataro kudziri kunoraswa. Mutemo uyu unoklasha kana kuti kupikisana nedzimwe nguva nebumbiro remutemo constitution yedu inova ndiyo iri pamusoro pemirawo yese munyika medu. Bumbiro rinotipa kodzero yokutaura takasununguka, yavanoti pachirungu free speech kana freedom of speech. Saka kana ndakuzonzi ini mukutaura imomo kana zvatarisirana nemukuru wenyika, zvaakuzonoita semhosva zvakare kuburikidza nekuti ndataura kuti chii, munoona kazhinji kazhinji nyaya dzacho dzinozonoraswa kumatare, nokuti dare rinenge raakuti zvakataurwa izvi. Munhu akataura kuburikidza kodzero yake paconstitution. Saka mutemo iwoyu in some instances unoklasha neright freedom of expression iri muconstitution.
Vachekera, mutemo uyu unotangira papi uchiguma papi kana takatarisa kodzero dzevanhu dzinovabvumidza kutaura zvavanoda?
Mutemo wacho iwowu unonetsa kuti tiunzwisise kuti unotangira papi uchiperera papi. Pamutemo, mutemo wega wega unofanira kunge uri certain. Tinofanira kunge tichiziva paunotangira nepaunogumira. Zvino mutemo wokunzi kunyomba kana kusora hofisi yemutungamiri wenyika, kuti tizive kuti mhosva yacho inotangira papi ichiperera papi, against the background yekuti ndine right to freedom of expression yandamboreva iyayi, zvinonetsa. Saka unozoona mujoni woga woga aakudecida pakesi yoga yoga kuti iyi mhosva iyi haisi mhosva, which then becomes a problem. Nyaya yamapamuenzaniso yemumwe ari kunzi akasungirwa kuti akati dai vamunangagwa vasiyira vachiwenga, kuti nditi mhosva, handisi kunzwisisa kuti mhosva yacho iri pai. So ndo imwe dambudziko riripo pamutemo.